Moma hotera senzvimbo dzinowanzo kusasanirwa nevakawanda, mange michiiswa makondom senzira yekudzivirira kupararira kweHIV, asi izvi zvakamiswa nguva pfupi yapfuura mushure mekunge vechitendero chechimuslim vatsutsumwa nazvo. Mumwe mukuru muNational AIDS Council vaAmin Mpofu vanoti izvi zvave kukanganisa mabasa avo ekurwisana neHIV AIDS. Sachigaro veSupreme Council on Islamic Affairs in Zimbabwe Sheikh Ishmael Duwa vanoti ichokwadi kuti vechitendero chechimuslim havafariri zvekuti makondom aiswe mumahotera, vachiti izvi zvange zvave kuitwa nemamwe mahotera muZimbabwe. Vanoti kukurudzira kushandiswa kwemakondom kukurudzira upombwe.
Isusu kwatiri manje hatiti use condoms because Mwari akataura kuti upombwe haudiwe. Tikati chisevesa icondom we are promoting kuti aiwa ichisiyai asi itaine nzira iyi. Saka Qurani inotitaurira isusu clearly kuti usaite cheupombwe.
Sheikh Duwa vanoti chitendero chavo chinosungira kuti vanhu vasaite zvechipfambi, vamire nemuduwa mumwe chete uye vasapinde-pinde, vachiti izvi ndizvo zvaita kuti HIV isapararire zvakanyanya munyika dzechimuslim. Vanoti kunyange hazvo mahotera mazhinji asina makondom, pachine zvakawanda zviri kuitika maari zvisingafadze.
Mahotels avo, they are not observing international standards. Mamwe acho akawanda acho. One munoona imomo, mamwe acho achisiri mahotera, ava manightclub. Muchiona mamwe acho akuitwa yekubhukiswa 1 hour. Zvino zvongoti munhu anouya uko necheupombwe chake 1 hour. Arova rohobuda. There we as Muslims, we cannot entertain such places.
Vanotiwo vanonzwisisa basa reNational AIDS Council, asi zvakakosha kuti veNational AIDS Council pamwe nevemahotera vashande nezvitendero zvose pazvirongwa zvavo mubasa ravo kuitira kuti vanhu vese vafare. Asi munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanoti zvirongwa zveNational AIDS Council kusanganisira chekupa vanhu makondom zvakakosha chose mukurwisana neHIV uye zvinofanira kuremekedzwa nevanhu vose. Dr. Gwinji vanoti hausi mutemo wehurumende wekuti mahotera asave nemakondom.
Hausi mutemo wehurumende, ndimutemo unoshanda mukuru mutemo wemuno. Zvinenge zvichingoti kana makaitawo muenzi munoita kuti just minindira nomuenzi, asi paanobva munosara muchiita kazva munofanira kuita. Havasi vese vaenzi vasingati kuvaona makondom iyaya, saka tinenge tichikumbira vanotiranira mahotera acho naya kuti vaite maadjustment yavo vakananganawo ne the national program, but at the same time taking care of their visitors. These visitors come and go to specific rooms which they can then clear of those things.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vachisungirwa kushandisa makondom, makondom aya haafaniri kuve pose-pose mumahotera. Zvichakadai, mukuru weZimbabwe Council for Tourism, iyo inomirira vane makambani anoona nezvevashandi kusanganisira mahotera, vatich wingwiri vati sangano ravo rinotsigira zvikuru basa reNational AIDS Council uye vakazvipira kuita zvese zvinoita kuti nyika ifambire mberi mukudzivirira zvirwere. Vati handinyaya yevanhu vanobva kunze chete iri kuita kuti vemahotera vasaise makondom, vachiti mahotera inzvimbo dzinopindwa nemhuri, nekudaro makondom haafaniri kuonekwa pese pese. Vahwingwiri vatiwo vanhu havarambidzwe kushandisa makondom uye mamwe mahotera anitori nezvitoro zvinotengesa makondom nezvimwe. Pataenda pamhepo, tange tisati tanzwa kubva kubazi rezvekushanyirwa kwenyika, umbowo kubva kuUNAIDS hunoratidza kuti nyika idzi dzine vanhu vashomanana vane HIV kana zvichienzaniswa nenyika dzemusub-Saharan Africa dzakaita seZimbabwe, uko vanhu zvikamu 10 kubva muzana zvevanhu vese vaine HIV. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.